Kunyanga hazo dora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedora rekuAmerica sezvaonekwa nhasi pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe auction floor apo dora rekuAmerica ratengeswa nemadhora emunyika mazana mashanu nemakumi maviri nerimwe. Hurumende inoti chirongwa chayo chekudzikanisa upfumi hwenyika kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe chiri kubudirira. Danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri rinove rimwe rematanho ari kutorwa nehurumende rinonzi ramanikidza musika mutema kudzikisa mutengo wedhora rekuAmerica iro rinonzi rave nenguva riri kutengeswa nemari iri pakati pemadhora emunyika mazana manomwe kusvika kumadhora emunyika mazana manomwe nemakumi mashanu. Asi izvi ndizvo here zviri kuonekwa neveruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemaonero ehurumende aya vachiti zvinhu zviri kuratidza kuti zvagadzikana pari zvino.
Hongu taumboona kakudzikama in terms of, for example, nyaya dzeexchange rate, especially kublack market. Tamboonawo zvakareka kudzika in terms of mitengo yemamwe macommodities akaita sefuel, for example. Exchange rate yedu yadererawo zvakare. I think magotwen aunza demand, either the new demand yemazin dollars, saka zvaira kuti value yemazin dollar itisimbe mbishana. Zvaitawo zvakare kuti exchange rate isadepreciate zvakanyanya. In fact, yatomba appreciate masvondo atora vanhu mazuva ati achangopfuura.
Dr. Chitambara vanoti kunyanga hazvo mutengo wegoridhe pamusika uchimbodzika kana kukwira, izvi hazvinyanyi kukanganisa kutengwa kwemapeni egoridhe aya nevane mari dzavo zvikuru vane mari yemunyika.
Saka kuderera kwemutengo wegoridhe zvinotarisirwa kuti zvinogona kuitika, rinogona kuderera, price inogona kuderera. Price inogona kuappreciata. Saka I think izvizvo zvese is part of my market dynamic forces, a demand and supply ano influencer price yemacommodities.
Maonero aDr. Chitambara aya anowirirana nemaonero eimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo mutengo wedhora remunyika unove ndiwo wanga uchida kudzikamiswa nehurumende zvakanyanya uri kubvuma kudzikamiswa kuburikidzwa nekutengeswa kwemapeni egoridhe aya.
Sekuona kwangu ichokwadi kuti mutengo wedhora remuno unova ndiwo wanga wada kunyanya kudzikamiswa nehurumende. Uri kudzikamiswa nekuti vaitenga maUS dollars pamusika mutema vava kunotenga magold coins. Sekuzvava kwedu RBZ iri kuti up to 90% yemacoins atengeswa so far ari kutengeswa nemaZimbabwean dollars. Asi chakazokosha ndechekuti kudzikama kwemutengo kwakuzokonzera here kuti mitengo yanga yakwira mutarara inge ichitanga kudzika, nekuti kudzikama kweupfumi kusingapinde muhomwe dzevanhu handionisi kuti kune zvakunobatsira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare chenai mwoyo Mutamba Sere vane maonero akasiyana nedzimwe nyanzvi mbiri idzi.
Panyaya yekuti makoins aya achazodzikanisa here upfumi hwenyika kuti tiwane iyo yavari kuti economic stability, izvi hazvisi zvinhu zvatakatarisira. Hazvigoneke kuti pamberi apa kana tichikutengesa gold tichitengesa nemaRTGS tichava nezvakawanda zvatichabatsirikana nazvo nekubva mukutengesa magold coins aya.
Muzvare Mutamba Sere vanoti pasi rose mutengo wegoridhe uri kukwira, izvo zvinofanirwa kunge zvichitowanisa nyika mari yakawanda dai yaitengesa mapeni aya nemari yekunze. Kumashoko kuvatori venhau svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti nekuda kwematanho ari kutorwa nehurumende mitengo yezvinhu muzvitoro yambodzikama sezvaita mutengo wedhora rekuAmerica pamusika mutema kubva zvatanga kutengeswa mapeni egoridhe mwedzi wapera. Hurumende yakaparura chirongwa chemapeni egoridhe mwedzi wapera achitengeswa nemadhora ekuAmerica chiuru nemazana masere nemakumi maviri nemana pakuparurwa kwawo. Asi veruzhinji vakachema-chema nemutengo uyu, izvo zvakazoita kuti mwedzi uno hurumende iparure zvakare mamwe mapeni madiki anokwanisa kutengwa nemunhu wese achitengeswa nemadhora ekuAmerica zana nemakumi masere nemaviri pazuva rekuparurwa kwawo. Mutengo wemapeni egoridhe unoenderana nemutengo wegoridhe pamusika zuva nezuva.